Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 24 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaDaniel Chapo vebato reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuMozambique. Asi vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti achirapiki. Mushure mekupedza mazuva makumi masere nemaviri vari mutirongo vasina kutongwa mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC VaDaniel Chapo vebato ririkutonga Mozambique reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana kana kuti 71% izvi zvaziviswa nhasi vari kuvatevera ndiva Vanancio Monjane vane mavhoti zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% Asi vanopikisa vari kuti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sangano reEuropean Union rinotiwo vaongorori varo havana kugutsikana nekuverengwa kwaitwa mavhoti. Mutungamiri wenyika uye vari sachigaro weSADC vaEmerson Mnangagwa vari kushorwawo nevamwe vachinzi vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakakorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
Tinokorokotedza hama dzedu dzeFrelimo nenhau dzedu dzeMozambique nekuvhota nekusarudza munhu wavanobata vatungamiriri ichi kwebato rine ukama hunodzoka kubva chimwe chemimwe chemimwe tinovakorokotedza nekuti vamwe vedu vakatibetsera kuti chiri kweZimbabwe yedu saka tichatinyanyofarira mutoto vamuMozambique vaungana vakavhota vakashara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema-chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko ewayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve efrelimo ediaspora vhoti efrelimo munyika yezimbabwe ndiwo avakakorokotedza vakasharira kuti vanhu vemozambique vari muno vakasa vakavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelection ekumozambique apera
asika vamarapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndoo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
awo ndomanhisisiro akaita vanhu zvaiterera asi ivo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoitwa ndechekuti kune chinomira nechatinenge tataura nechinenge chataurwa nemukuru hatimiri nemanhisisiro anenge akamuteresa ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevanezvavakafunga tivarwa nevanezvavakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii zvaitaurwa nemutungamiri wedu wamuranga
Ko kune vamwe vari kutiwo bato reZANU-PF rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava ANC ingava Frelimo kana mapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoita ndechekuti aya mashoko chero munomunyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachizvipaunzi vaipaunzi vaivari vanenge vatora mari dzavatambisomi mari dzavarombo vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambena isu tichakwanisa kudzora nyika idzi asi kana zvokuona kuti vachindotsanangura kuti aiwa isu shokoreda haridii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachindopidza zvanopiefu mukati menhau dzaisingazivi.
Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vari parunare mubulawayo. Kuti tizeyewo ndezvesarudzo idzi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neuniversity of technology muzvinafundo Ricky Mukhonza tikatanga nekuvabvunza kuti vashamisika here nekukunda kwefrelimo.
Kwete zvinhu zvisina kunyanya kundishamisa stereki nekuda kwekuti ndobato ranga richitonga. Tinoziva kuti mapato anenge achitonga anenge aine advantage nekuda kwekuti ndo vanenge vachikontrola atingati mainstitutions ane chekuita nekuti tsarudzo dzinobuda sei. Tikutaura nyaya dzemainstitutions akaita sevanofambisa sarudzo vacho vematarezi mosva nezvakadaro daro.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vange vatokorokotedza Frelimo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa. Munotiwo kudi nezvavakaita izvi?
Hazvibudisi chimiro chakanaka vaZulu nokuda kwekuti vaMnangagwa ndo chairman weSADC naizvozvo vanotarisirwa kuzvibata nenzira yepamusoro-soro. Kukorokotedza kwavakaita kukunda kweFrelimo idzo sarudzo dzisati dzataurwa kuti dzabuda sei hazvinyatsobudi zvakanaka nekuda kwekuti ndopaya panonzi nevakuru chembere yoshayikwa bere rorutsa imvi kuti vanotaura kuti havakunda zvisati zvazivikanwa zvobva zvabuda zvakadaro. Saka hazvinyatsobudi zvakanaka zvinokanganisa maonerwo anoitwa mabudiro esarudzo dzenyika iyoyo.
Tiri kunzwawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana mumaputo nemamwe madhorobha emunyika ine nzvimbo dzakati wandei wandei sezvo vanopikisa vari kutivo sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka veFrelimo vachiti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Munoona sei nyaya yesarudzo iMozambique nedzimwewo nyika dzemuAfrica tichitarisawo kuti muZimbabwe makaita kunetsana zvakadai?
VaZulu hazvibudi zvakanaka nekuda kwekuti sarudzo dzinofanira kuva idzo hwaro hwakasimba hunova ihwo panoumbwa hurumende yejekerere kana kuti hurumende inenge yabuda muvanhu. Zvino kana paine kusawirirana kwekuti sarudzo dzafambiswa sei, kunyange hurumende yacho inozouya inongova hurumende inenge pada isingatendwi nevanhu vairi kutungamirira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukhonza vanodzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa vachitaura vari parunare kuLesotho. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti hachirapiki. Nepamusana pechirwere ichi, Blessmo Kambuzuma haachaone uye haasi kuenda kuchikoro. Mutoredu wenhau Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Asi kunyange hazvo aine chirwere cheganda chakamupa upofu, Blessmo Kambuzuma haamboratidze kusava nemufaro nekuda kwedambudziko iri. Mukomana uyu anotovaraidza nguva muguta reHarare aina amai vake achiridza zvingoma zvaanenge anazvo nemimhanzi yemuimbi ane mukurumbira Alec Macheso achitoimba hake ari mumigwagwa yemuHarare apo amai vake vanenge vachitengesa zvinhu mumigwagwa iyi. Amai vaive mwana uyu amai Senzeni Kambuzuma vanotipo dambudziko ravakatarisana naro rinotovare upenyu hwese sezvo vana chiremba vakavaudza kuti urwere hweganda remwana wavo haurapike.
Ndakaenda kuna na chiremba vakati skin condition yake hairapiki asi ane mushonga anofanira kungosora kuti skin yake isanyanyorohwa nezuva isanyanyomuvava kubatsira ndotoda ndorota agara nemushonga yake senzengu atogona kushaya mari yekuitenga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti chirwere cheganda chakadai hachirapike sezvo munhu achiberekwa aine chirwere ichi uye chinoda kubatwa zvakanaka kuitira kuti chisaite ukasha kumunhu anenge anacho.
Chirwere cheichthyosis chirwere chatinoona chinowanikwa kuvanhu iyo vane mazera akasiyana siyana. Kazhinji chinotanga munhu achiri mudiki, pamwewo chinozovatanga vati kurei. Zvirwere zvotinozwara uinazvo zvinobva kuvabereki zvichidzika.
Amai Kambuzuma vanoti vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa uye ndizvo zvinovabatsira kutenga mishonga yekuedza kurapa ganda remwana wavo.
Tinotorarama nekutengesa sezvandiri kuita izvozvizvi. Tindikwanise kuwanawo chikafu, marendausi nemishonga yake yekusora.
Amai Kambuzuma vanoti mwana wavo haasi kuenda kuchikoro nekuti havana mari inodiwa kuzvikoro zvinotambira vana vasingaoni.
Zvaienda kuchikoro asi ndakazosvikawo panguva yekuti ndakakundikana kuchimuendesa kuchikoro nokuda kwokuti kunde chida kutenga mushonga kuchikoro kunenge kuchidiwa mari. Kuchikoro kwachanga asina zvakakwana zvafana nebrew machine nekombyuta sezvasingaoni.
Amai Kambuzuma vanotiwo vakarambwa nemurume achivati vakazvara chirema.
Nababa wake takasiyana mushure maunge pekutanga ndakazvara mwana nese condition. Vandazodzokera zvekuzvara mwana ane condition saka vakatadza kusvigamuchira mufamily yavo kuti vavandiramba vachiti ndokuzvara zvirema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pamusoro pedambudziko rakatarisana naBlaise Moore sezvo mutauriri webazi iri vaDonald Mjiri vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zana nemakumi manomwe nevatatu vakafa mugore ra2020 muZimbabwe ndufu idzi dzichikonzerwa nezvirwere zveganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padandemutande reWhatsApp moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page pedu, patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Apa tinokwanisa kukupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe na uze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mushure mekupedza mazuva makumi masere nemaviri kana kuti 82 days vari mutirongo havasina kutongwa, mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro. VaNgarivhume vakanzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica. Vaipomerwa mhosva yekuungana zvisiri pamutemo nechinangwa chekuda kuzokonzera mhirizhonga kuAvondale muHarare. VaNgarivhume vakasungwa musi watunya mavhuvhu. Muna 2023 VaNgarivhume vakapedzawo mwedzi misere vari mujeri vakazonzi nedare repamusoro reHigh Court vainge vasina mhosva yavapara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vari kushorwa nevamwe vanopikisa mushure mekudzinga vatongi vatatu vedare repamusorosoro munyika iyi reConstitutional Court vakambopa mutongo muna 2016 wekuramba kutambira nyaya yavo yavainge vakwidza kumatare vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yakakundwa navaEdgar Lungu vaiva mutungamiri wenyika panguva iyi. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedunhu reSADC mukucherechedza zuva rekukurudzira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumawirira reSADC Anti-Sanctions Day iro rinocherechedzwa musi wa 25 Gumiguru gore roga roga kubva zvaratambirwa nesangano reSADC muna 2019 apo kurudziro yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Gurukotare zvekuburiswa kwemashoko Dr. Jane Van Muskwere Shondo Rino vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yakagadzirira memberero idzi uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko kuvana veZimbabwe pamwe chete nemashoko sasachigaro weSADC vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi hurumende yeAmerica inoramba kuti yakatemera Zimbabwe zvirango asi ichiti yakangotemera vanhuwo zvavo gumi nemumwe chete kusanganisira ivo mutungamiri wenyika vaMnangagwa pamwe nemakambani matatu chete. Britain inotiwo vanhu vana chete ndiwo vari pazvirango nezvikonzero zvekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nengwe yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vari kuwanepi zvekuti Zimbabwe iri pazvirango izvo zvichinzi zvakatemerwa vanhuwo zvavo kwete nyika yose.
Chekutanga ndechekuti zvirango izvi zvakaiswa pamusoro peupfumi hweZimbabwe zvine midzi inorwadza inosvika kure kure. Hazvingobati vanhu vanonzi vakapiwa zvirango chete, zvinobata chizvarwa chimwe nechimwe cheZimbabwe uye hazvina basa kuti unosapota bato ripi. Zvirango izvi zvinorwadza munhu wese anorarama muZimbabwe. Kunyange hazvo vakachitemera zvirango izvi vachitaura kuti zvirango izvi zvine vanhu vashoma vazvakapiwa, chokwadi ndechekuti zviri kuitika pasi apa zvinotaura imwe nyaya yakasiyana nematauriro anoita ari kutipomera kana kuti vari kutirova nezvirango izvi. Vazhinji vari kufa, upfumi hweZimbabwe hausi kubudirira, hatisi kukwanisa kugadzirisa motokari dzinenge dzafana kugadzira migwagwa yedu. Kunyange hedu hurumende iri kuedza nepainogona kuita izvi asi zvakatiomera nekuti takatemerwa zvirango.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nechiitiko ichi nemashoko ataurwa naDr. Mavaza?
Zviri kuitwa navaMavaza zvinonyadzisa, zviri kuitwa neZANU PF zvinonyadzisa. Vari kuita kuya kunonzi kuhwanda nemunwe, vanetseka zvekutsvaga uta nemugate chaimo chaimo. Vari kutsvaga chekutiva bhureme kuti nyika haisi kuenderera mberi nei, nyika haisi kuenderera mberi nenyaya yekuba kunoitwa nevanhu yeZANU PF, nyika haisi kuenderera mberi kwete nenyaya yemasanctions asi nenyaya yeuori hwakazara muZimbabwe, nyika haisi kuenderera mberi kwete nezvirango zveupfumi asi nekutadza kutonga kuri kuitwa neZANU PF kwekuti vanhu vari kungoita madiratibvange, vatora gold, vatora madiamonds, vatora munda, vatora mari yakazara mubank. Izvozvo ndo zviri kuita kuti nyika yedu isafambire mberi. Zvemasanctions izvo kutongohwanda nemunwe. Masanctions zvirango zveupfumi zvakabviswa kare, hakusisina zvirango zveupfumi. ZANU PF yakatopembera pakabviswa zvirango izvozvi. Saka ndiri kutoshamisika kuti nhasi vari kutaura zvekuti vada kuratidzira pamberi pemasanctions. Masanctions ap.
Dr. Mavaza,
chatingatarisira pamberi sevana veZimbabwe ndechekubatana kuti tibvise masanctions, tibvise unhubu unaradada huri kuratidzwa nadzokora panapa wekufunga kuti hakuna masanctions aritoriko ari kutambura muzvipatara. Hamuna mishonga, hatikwanise kuitenga nekutipa masanctions.
Vadzokora, pindurai tinzwe.
VaMavaza ndotovanyarirwa zvavari kuuya kuzoita pano nekuti chokwadi vari kuchiziva kuti kuAmerica hakuna masanctions akaiswa kuZimbabwe. Tikatarisa izvozvi tinotoona kuti America yacho neZimbabwe vanototengeserana. Tikatarisa gore rino vatosvika almost 100 million yezvinhu zviri kutengwa kuZimbabwe zvichiuya kuAmerica, zvimwe zvichibva kuAmerica zvichiuya kuZimbabwe. Saka
dai panga paine zvirango zveupfumi dai zviri kuitika here izvozvo.
Dr. Mavaza, pane vamwe vagara vachikurudzirawo kuti kana hurumende yechinzi yakaisirwa zvirango sekutaura kwamunei muchiita uko nenyaya yekuti irikutyora kodzero dzevanhu iri kudii kungogadzirisa izvozvo potariswa kuti zvirango izvo zvinoramba zviripo here.
Ndobandiri kuti paya vajonga kune zvakawanda zvakanzi Zimbabwe igadzirise kuitira kuti zvirango zvibviswe. Zimbabwe yakagadzirisa zvakawanda zvakanzi zviitwe zvakatoitwa hapatorina kana dambudziko. Zvinorwadza kuti vana veZimbabwe vari kufa nekutambura. Ivo vanhu vanadzokora vakatsvukira miromo nemari yavari kupiwa yeutengesi yavari kutengesa nyika. Ngatigare pamwe chete tigadzirise Zimbabwe ive nani.
Vadzokora, tipete chirongwa, munozoona here paine zuva richazonza Zimbabwe yabvuma kuti chokwadi hakuna zvirango?
Tateedzane nevanhu vanopenga. Ini dai kuri kutori kunzi ndini ndinopa masanctions acho Zimbabwe yaitofanira kuramba iri pasi pezvirango zveupfumi. Tarisai muone kusunga kwavari kuita vanhu. Vachimba nevamwe vakuorera mujeri vasina mhosva yavakapara. Masanctions ari kuita kuti Zimbabwe isaenderere mberi inyaya yekutadza kutonga, inyaya yeuori.
Dr. Mavaza, tingaona here zuva richamuka hurumende ichitaura kuti aiwa tarasa nyaya yekungoti zvirango zvirango izvi taakurwisana neuori huri kutaurwa navadzokora?
Hongu, takatarisira zuva iroro, zuva richabviswa zvirango izvi hurumende ichamuka ichipururudza nevana veZimbabwe vachipembera kuti iko zvino tapiwa mukana wekumhanya nevamwe nekugadzira, nekuti iko zvino takasungwa makumbo, takasungwa mbira dzakondo.
Manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza, uye manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora. Vadzokora vanga vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica, ukuwo Mavaza vanga vari kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Kwasara mazuva gumi nemaviri kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nezvikwata zvavo vari kuenderera mberi vachitenderera matunhu akasiyana-siyana vachitsvaga rutsigiro. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti hapana kujeka kuti anokwanisa kunge ari achakunda musarudzo iyi ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Gadziriro dzamapato muAmerica maDemocrats namaRepublicans dzinenge dzazokora muto zvino, zvokuti tiri kuona isu kuti matauriro acho anenge achinja. Anenge kuna vaTrump vakunyanya kushora chaizvo mai Harris pamwe chete nokuti vari kutaura zvavari kuronga kuzoita kana vachinge vahwina sokugadziridza dambudziko remaimmigrants yavanhu vari muAmerica vasina mapepa omo, nyaya dzoufumi hwenyika.
Mabata chikwata chavaTrump cheRepublican Party, kwaamai Harris wouku kuDemocratic Party zvakamira sei?
Amai Harris uku vanenge vava ku batsirwa navahombe kunyaya dzezvepolitics vanozikamwa vatinoti isu pachirungu anonzi maheavy hitters vakaita sana former president Bill Clinton, former president Obama nomudzimai wavo Michelle Obama vanenge vachikambe navo, sezvinoratidza kuti taakunosvika kwamvura yacheka makumbo zvino.
Zvose izvozvi zvochireva kuti kudini munyaya yesarudzo?
Kana paina magrovhosi aringe abviswa zvino, taakusvika panguva yokuti vaya vasati vavhota, nokuti vamwe vakatovhota, vachisvika pakuzoziva nokumira nesarudzo dzavanenge vasarudza kuti uyu ndiye watinenge tichida, nokuti kuna vamwe vasati vanatsokuona kuti vachavhoterani, vati vari kumirira kunatsokuona kuti ava vari kukwikwidza ava vanhu vakaita sei, vanozovabatsira chinyi pamwe chete nokubetsera chinyi kunyika yeAmerica. Saka ndinoona kuti zvasvika kwa vreche kama kumbu kwa tawa kuye nda uku message zacho zati korei kudarika za zaisita nzendo zacho marare acho alikuwanda zekari achi mati wana wana wakati yana siyana
vanu ungora zuma tongeri wenye kama jidi zisa pa DeVry University ku Ohio mzuna fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio kwa kare na Ivan Zininga wa Studio 7. Yasika nguwa yenyu ya muno farira wa tereri yeku zitaurira mega za muno funga.
Pa Studio 7 apu, chavangu, mbuta uraoneza chavangu timbuwa, mbuta uraoneza chavangu timbuwa pa Studio apu. Mazuwa ya manye utaoneza wakiku numa nyarara, mbuta uraoneza kitumbu muhotu ulipi.
Kudaibu kubatuga, wakubala wana kutuga, usuka batuga, ambira nyanga siku, pakatuga, pakatuga, pakakwala kutara. Kwa wachipubu wa kutichata wano kutuga, kutu kutara, wakua kwa suri kwa hivyo kutuku, zanpifu, pa hondo ya kwa zanpifu, pa kusunguka kwa nika zanpifu, ndabate zanpifu. Kwa wadabili warungu, zwara, wachungu, zwa zidari wechiti iluru, zanpifu, aywa. Kwa hivyo mkumwana chibutuyo. Chamiso ya ono wito wana wito na onyika chono kutinyika inu famo ya nadi
studio studio magadi makadini makadini baba chinukure baba wano isu chino dauti chitine sendeche kutu mende edu ima mwenyika macho chaimo ma election haka biwa haka biri wazwe mando ipa msoro wano wachura iwa wano wachitochwa wano wachisumba wachikuwa majene na nasaru mungu wa mwangu ruma jene mu president wedu aita unu nengi wana idamini wana mbutu seseko unu wa aina o neva numu advisor wacho na wane usinye usinga itiba iko sinota sayo sinigitu kwa pa Mozambika murume mkuru unu korokoteza wano warugune sana wano wasatu wa wina woto korokoteza hapa wakapu waji galoche sada kitarisa zikika uboswana kitarisa zikika unamibia kitarisa zikika imo muno medu mnika medu matigere muno mnika ine South Africa ine ha kitarisa ipa Zambia hapa wakama watina wane Zambia watu wakasara wakamira sayi mutunga miriweru zi wa shandi wacho chayo waruku nyingwa mari wano waruku shunguzu mamina waruku parara
Studio 7, Studio 7, wa shamarari wa Studio 7, mamuka ma, sayi. Anditi mruku ona zwagwitika muno msumu Afrika muno. Ramaphosa tukuto munzwa aruku taura zinu zweko wana Russia, Ukraine, Israeli, kushikwatache Hamazi, kuhezbora. Zemu Afrika make asi kutawura. Sakandopa muno nati Afrika inei, takare zafungwa. Zakaimbwa na wachipanga, kuti takare zafungwa. President M Africa muno anotaura zvekunze uko zvemu Africa muno chaiko chaiko ka avataura
ko muno unozokorokotedza umwe mutungamiri wekune imwe nyikawo iwo mari dzavo dzasati anaunziwa munongoona kuti zvimwe mamwe mabiri amunoita munongobawo zvimwe zvinhu zviri pachena munongobawo zvimwe zvinhu zviri pachena zvinongoonekwawo nemunhu wese zvino maakuudzwa zvekuita here nevanhu vemuzambiki kuti muudzirwe kunze karai kunyika yenyu muite nezvekunyika kwenyu musiyani nenyika yedu uchiri unhu herewo apa munaiti inini ndini chairman wesadhaki uchiita zvinhu zvakaora kudai unoremekedzwa naani kana uchiita zvinhu zvakaora kudai ndiwe baba but ndiwo unoita zvinoita kuti vana vasakuremekedza nyaraivo vamwe vanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei ne Studio 7 isu hatino kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nemadzimai akaremara kana kuti vane vana vakaremara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvonguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vadaniel Chapo vebato Refrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuMozambique. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti achirapike. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.